Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 1 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti vanhu vakanyoresa kunovhota vakabuda nehuwandu hwakanyanya. Zimbabwe Election Support Network inokurudzira sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti iburitse nechimbi chimbi zviri kubuda musarudzo. Sangano remakereke emuZimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, rinoti kunyangwa hazvo sarudzo dzakaitwa pasina mhirizhonga pachine basa rakawanda rinofanira kuitwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Maawa matatu apfuura Zimbabwe Electoral Commission yataura zvimwe zvakabuda musarudzo dzemusi wemuvhuro. Mutori wenhau weStudio 7 Yes, mutori wedu wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri ari pamuzinda weZEC muHarare International Conference Center HICC. Wakadini Jonga? Zvichakadaro, nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vachidzidzisa paDeFi University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti sarudzo dzaitwa idzi dzabudisa zvinhu zvitsva zvatinofanira kutarisisa kuitira ramangwana.
Mabudiro azviri kuita tichitarisa maresults aya, mamwe anaunzo acho aya anenge ane zvimwe zvitsva zvatiri kuona. Kuzeta zvimwe zvisharo zvatagara tichiziva
zvakaita sezvipi?
Zvakaita zvokuti vanhu vokuma reserve vakanyanya ndivo vanonyanya kuvhota chaizvo, nokuti vanogara mumacommunity anohukama hushamwari nohusahwira kwokunzi kunonzi handei tinovhota, kana kuti sabhuku unonzi sabhuku umwe nomwe ngaamire navanhu vake. Mutaoni hamungaitwi izvozvo. Tauni kana ukasavhota hapana unokuziva kana unokendenga kuti hauna kuvhota. Chimwe futi chagara chinoitika ndechekuti bato reZANUPF ragara rine midzi yaro yavanhu vakawanda vanoivhotera vari kumaruzevha. Kwagara zvikuriko kumaruzevha kuna vanhu vakawandisa kudarika vomutauni.
Saka munoti mimi zviri kuitika izvi zvinoreva chii kana totarisa mamiriro ezvematongerwo enyika muZimbabwe?
Ndoona sokuti zvinoreva kuti ZANUPF ichahwina nokuda kwouwandu hwamavhota acho atiri kuona, kuti kunonzi kwavhota vanhu constituency yakati ZANUPF yahwina kana ne 15,000, 20,000, 26,000. Ipati inotevera ukuru yemDC yahwina kana ne 5,000 kana ne 10,000. Masi difference iwa gepi iroro kuzorivhara kwaro kunotirebei. Tikangoona futi zvimwe zvatagara tichiziva zvinoitika ndozvokuti MDC yakadzikamidzwawo mumataunu, ndo mairi kuhwinavo imomo ichihwinaona pakuru pacho. Asi mataunu machishomaka kudarika maruzevha atiinawo. Maconstituency mazhinji ari mumaruzevha.
Pane chamunoona here chisiri mugwara?
Chandoona chitsvapa huwandu hwavanhu vaenda kunovhota, nokuti ndofunga vanhu vakasununguka chaizvo. Ndandiri kumusha muna Mei naJune apa ndichiwa vanhu vakasununguka kutaura zvavanoda, vanhu vakasununguka kusapota wavanoda. Saka rwendo runo vanhu vakabuda kunovhota vasina chavanosha.
Sokuona kwenyu munoona kuti zvose zvakaitwa izvi zviri kuitika pachena, hapana zvimwe zvatisingazivi?
Hazvingashayi kumasa vamwe vanhu. kana muno ba America chaima handiti tinoona vachisungisana kuti vazodai avazodai avazomira avazobetserwa neRussia zvingava zviriko asi pachi you know percentage hombe ndinoona sokuti zvinhu zvafamba nenzira yakanaka maziso epasi rose vakauya kuzoobserva varimo muZimbabwe kana pane chavavonavo ngavativudze tinoona sokuti zvinhu zvanatso kufamba zvakanaka isi apo neapo ndoupenyu hazvinganaki zvose 100% otherwise hakuna nyika yakambonzi zvanaka zvose 100%
muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari kuOhio neStudio 7 tanga tamboda kutaura naJonga Kandemiri asi takanganisika panyaya yefoni iko zvinezvi Jonga adzoka pafoni wakadini Jonga
aiwa ndakasimba zvikuru tanonoka kuri sei kuWashington
aiwa kuna kuri nani hako tiudzeiwo zvamaona nezvamanzwa kubva kuZek nhasi
hongu tanga tiri kuZek tingati veZek vangu wedzerwa vachizivisa zviri kubuda musarudzo matunhu averengwa kusvika pari nhasi tingati pavatanga kuita hurukuro iyoyo kusvikira pavapedza iko kumangwanani kunoko vanga vazivisa ivo kuti ZANU PF yenge yahwina matunhu anoita 109 MDC Alliance ichihwina zvigaro zvinoita 41 kana kuti makumi mana nechimwe chete kuchiti independent kana kuti vanga vachiita vachikwikwidzwa vakazvimirira vatemba muliswa vachihwinawo kuchigaro chekunorton kwavakunda vanga vachikwikwidzana navo vaChristopher Muchangwa vanove chipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vanga vachikwikwidzana navo vamuriswa wahwina zvine mutsindo vaChristopher Muchangwa vaita vawana mavhoti angaita muma4000 kana kuti zviuru zvina vamuriswa vaita zviuru 16,000 kuma16,000
pane zvamambonzwa here kubva kuna vaMuchangwa kubva zvataurwa mashoko aya
aiwa maasata vakwanisa kubata vaMuchangwa kana vamuriswa nekuti vachangobva kuzivisa zveZeki ichangobva kuzivisa zvabuda musarudzo tichatongobvawo kumahofisi eZeki kuti tiuye titaure newe kudai todzokera zvakare kunokuti vachatina 10 dzemangwanani vange vakuenderera mberi kutaura maresults kana kuti zvabuda mumatunhu asara nokuti pari zvino vazivisa zvabva mumatunhu anoita zana nemakumi mashanu nemaviri 152 kwasara makumi mashanu nemasere 58 ndo tichanonzwa kuti zvakamira sei
kana mashoko aya achitaurwa zvichiburiswa izvi zvakaitika pasarudzo vanhu vari kuzvitambira sei mamboona here musiyano pane nguva mashoko aya asati ataurwa nepazvotanga kutaura mashoko aya vanhu vanga vachizvitarisira here zvava kubuda musarudzo izvi
hatisati tawana hedu mukana wekuti tione vanhu kunze kunokuti tanonoka veZeki vanga vachingozivisa zviri kubuda musarudzo usiku hwose saka hatisati tawana mukana wekupinda mumigwagwa kuti nzwe kuti vanhu vari kuti asi mune zvemadande mutande vanhu vazhinji vari kuita kunga vanga vasingatarisiri zviri kubuda musarudzo
yes aiwa vakanemiri tinotenda chaizvo muramba makatitarisira mugotitaurirawo kuti zvinhu zviri kufamba sei tinoda kunzwisisa zvikuru
aiwa tinotenda tanonoka
ongo uyo ndiJonga Kandemiri mutori wedu wenhau weStudio 7 anga ari kuHarare kuHarare International Conference Center panova pamuzinda weZimbabwe Electoral Commission pari kuverengwa mavhoti akaitwa kuswera zviuro umwe mutori wedu wenhau zvekare ndiGodwin Mangudya ari kuHarare kwakare ikoko Godwin wakadinako
sofara angu kana muchifarawo
aiwa tiri nani izvo titaurirewo pamusoro peZeki zviri kufambiswa sei zviri kufamba zvakanaka here
ndingati Zeki yakatanga nezuro masikati kubudisa zvakabuda musarudzo uye zvabuda pari zvino zvinoratidza kuti tingati bato reZANU PF riri kutungamira nezvigaro zana nezvipfumbamwe zviterwawo neMDC Alliance makumana nechimwe kozoti vakazvimirira kunotonwa temba muliswa vatora chigaro chavo chavanga vainacho kuNorton, kwozoita vamatambana zvokukwekwe kuNPF vatora ino chigaro ikoko kukwekwe Central. But zviri kuratidzika ndezvekuti ZANU-PF iri kukunda zvakanyanya kumatunhu ari kumaruwa, MDC ichikundawo mumatunhu ari mumadhorobha nekumatebeleland North ne-South nekuvulawayo.
Pane zvaburiswa zvese izvi, chakunyasa kukashamadzai chii apa?
Ndingati chanyanya kukashamadza ndechokuti pakapera kuvhota pakatanga kufamba mashoko pamadandemutande kuti bato reMDC vanhu ndofunga vatsigiri veMDC vaiti riri kukunda. Bato reMDC riri kukunda, asi zviri kubva kuZEC zviri kuratidza kuti MDC ZANU-PF iri kukunda zvine mutsindo. Ndofunga mukatarisa taona maconstituents akaita seChiredzi North, ZANU-PF ichibuda nemavhotsi anodarika 35,000. Tikatarisawo kunana Mashonaland Central, Mashonaland East vari kukunda kuinfect zvigaro zvese zvizhinji zviri kumatunhu eMashonaland Central. ZANU-PF iri kukunda kumashonaland East, ndofunga vangoti vakunda veMDC kuGoromonzi South kwamai Petronela kagonye kune imwe one constituents. But zviri kubuda pachena ndezvekuti ZANU-PF inenge iri kutungamira mumatunhu ese anongati maprovinces except for Harare neBulawayo nemamwe masouth matibele South neNorth.
Iyo ZEC pachayo vanhu vari kugutsikana here nematauriro avari kuita zviri zvakaitika musarudzo? Vari kuramba vachitaura havo here navatauriro venhau?
ZEC iri kuramba ichiburisa zvairi kuita pachena, uye tingati macommissioners ayo anenge aripo kupindura mibvunzo kubva kuvatori venhau. Ende izvi zvavari kuita vanhu vambunge vachigunun'una kuti sezvo maresults ese epresidential parliament necouncil achipostwa panze, madi mangoti pamwe chete, asi vanga vachiti aiwa isusu tadecida kuti tange takupai eparamende awa emakanzera achaitwa kumawodi ikoko, then epresident because vari kuti ari kuuya 1-1 achibva kumaconstituents. Ndosaka vari kuti paanenge angoti pane ati one day vobva vauya vozotitaurira. Saka ipapa kutaura kudai vatipa ekupedzisira na3 vari kuti pane asara acho vachatipa na10 mangwana nano.
Kunze kwemusangano uyu wa10 pavachakutaurira zvimwe zvabuda musarudzo, pane zvimwe here zvavaronga zvokutaura navatori venhau nhasi uno?
Pari zvino hatisati, havana kunge vativisa. Ndingati chiziviso chokupedzisira pavatedza kutipawo maresults changa chiri chekuti musangano wokuburisa maresults ekupedzisira eparamende unenge uri kona 10.
Aiwa, tinotenda Godwin, tinotenda chaizvo. Tichiramba tichikufonera kuti tinzwe kuti zvo zvikufamba sei, tinotenda.
Aiwa, tinotenda.
Godwin Mangudya, mutori wenhau weStudio 7 ari kuHarare, kuHarare International Conference Center, uko kune muzinda weZimbabwe Electoral Commission, kuri kuverengwa nokusheedzurwa zvinenge zvabuda musarudzo. Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti vanhu vakanyorisa kunovhota vakabuda nehuwandu zvichienzanisa nemakore apfuura, apo ruzhinji rwanga rusingakoshesi sarudzo. Patricia Mudadigwe anotipa nyaya iyi.
ZESNI inoti ongororo yayo inoratidza kuti zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevai vakanyorisa kuvhota vakavhota musarudzo dzakaitwa nezuro. Sachigaro weZESNI vaAndrew Makoni vati zvinoratidza kuti vanhu vave nechivimbo chekuti sarudzo dzinobudisa vatungamiri vavanoda zvichienzaniswa nesarudzo dza2008 ne2013.
At least 70% of vanhu vakaregista kuvhota vakanovhota nezuro. Uwandu hwevanhu vakanobuda kunovhota unoratidza kuti tane confidence yekuti tinogona kuwana vatungamiri vatinoda kuburikidza nemaelections. kubva kumashure uko uwandu wevanhu vakanovhota muna 2008 nemuna 2013 hauna kunge wakawanda kusvika pane zvatiri kuona izvi. I think it was slightly kupfuura 50% muna 2008 and it was even worse muna 2013.
Vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu nechidimbo vakanyoresa kuvhota. Vamakoni vati vose sangano vakaonawo kuti dzimwe nzvimbo dzaivhoterwa dzanga dzisina zvekuonesa zvakakwana. Vakati Zimbabwe Electoral Commission Act inofanirwa kugadzirisa izvi musarudzo dzinotevera.
Takaona kuti munzvimbo dzakasiyana siyana including mune zvikoro makasvipa panguva apo vanhu vaipinda vachinovhota. Takaonawo uyezve kuti pane imwe picture yakatumirwa even mutungamiri wenyika vamunangagwa vakatobuda kuseruke vakainda paside kuti vaone kuti pavanoda kuvhotera ndepapi vanga vasingade kuti vapose pavanoda kuvhota. Saka zvinoratidza kuti lighting system mukati mepolling station yanga isina kunyatsoti mira zvakanaka. Zvinhu zvinoda kuti zvitariswe izvozvo. Kana zvanga zviri zvakadaro mumaclassrooms mune lighting kudhara ko mumatende zvanga zvakaitawo sei.
Zvesininotiwo vamwe vavhoti vakawana mifananidzo yavo isiri iyo vakati zvaigona kudziviririka kudai Zeki yakabudisa vhota zvoo ine mufananidzo.
Takaonawo patanga tichiobserva maelections kuti vamwe vaizoonawo kuti mafaces avo ari muvhotas ro perhaps haasiwo mafaces ari muvhotas ro panga panoone mafew examples ekuti zvanga zvakanaka kuti vhotas ro rishewe before the election. Hapana chinoshamisa ipapo nokuti dzimwe nyika dzinotonamira mavhotas ro ane mapictures kunze kwemapolling stations. Saka it is important kuti future elections Zeki yogadzisa nyaya iyoyo.
Sangano rezesini rinoti pari zvino harisati raunganidza magwaro aro ese kuti ritaure kuti sarudzo dzegore rino dzakaitwa mujekerere here kana kwete. Sangano rezesini rinoti ranga riine vaongorori vesarudzo mamiriyoni matanhatu nechidimbo vakaenda kwaivhoterwa. Sangano iri rinotiwo kunyange hazvo kwange kusina mhirizhonga yakanyanya kutyichidzirwa kunyanya kumaruwa kwanga kuriko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni vari kukurudzira sangano reZimbabwe Electoral Commission ZEC kuti riburitse nechimbi chimbi zviri kubuda musarudzo. Zvabuda musarudzo kusvika pari zvino zvinoratidza kuti ZANU-PF yakatungamira musarudzo dzenhengo dzeparamende. Pazvigaro zvaziviswa kusvika pari zvino ZANU-PF ine zvigaro zana nezvina uye National Patriotic Front ine chimwe chete. Vakawanda vanoti munyika hamuchina kugadzikana sezvo vanhu vari kungopota vachitaurawo nhema pane zvabuda musarudzo nenyaya yekuti ZEC inonzi iri kunonoka. Asi ZEC inoti ine mazuva mashanu ekubudisa zvinenge zvabuda musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMakoni.
Tinoziva hedu kuti Zimbabwe Election Commission yakati iyo ine mazuva mashanu ichibudisa maresults. Asi izvo tinotiwo isusu kana maresults especially members of parliament aakuzivikanwa neZEC, zvinhu zvatiri kukurudzira kuti ZEC iburitse information iyo inokasira kuitira kuti vanhu vasarambe vachishungurudzika vasingazive kuti maelections aya abudisa chii. Zvinoitawo kuti vanhu varambe vachifungidzira zvakasiyana siyana. Mukozoonawo vanhu vari mustreet vakaona kuti kune vamwe vari kumustreet vamwe vanongorongwa vari kutemberera vasingazive kuti zviri kubuda zvatakamira sei zviri official. Uyezve zvinozoitawo kuti vanhu vatange kutaurawo maresults kuona vachiita tale nyaya yemapepa maV11 forms ari kungobudiswa mumasocial media.
Ko ivo vezekika vanenge vari kuti vari kuda kutanga vanyatsoona kuti ndizvo here uye mamwe anenge ari kubvawo kure?
Ndizvozvowo zvavo kuti vane nguva yekuti vatange vaona kuti akamira sei maresults iwavo. Asizve kana maresults akaondiwa sekuburitswa kwaita information makuseni neZEC kuti kune dzimwe nzvimbo kwanga kwakaondiwa maresults ayo nzvimbo dzese, zvinoreva kuti Zeki ine chini, ine mafigures iwawo, uye zvinofanira kucommunicate mafigures iwawo kuwana. Yakaramba ichinonoka kubudisa mafigures iwawo, inoita kuti vanhu vasinganyatsoziva kuti vakamira papi, zvinova zvinozokonzeresawo zvinhu zvakasiyana-siyana.
Tiri kuona mapurisa apinda mugwagwa akawanda nemotikari dziya dzinenge dziine mvura inovava. Zvinozopa chimiro chakanaka here mumaitirwo anoitwa sarudzo muZimbabwe?
Kuwanda kwemota dzemapurisa dzine mvura inokachidza mumastreets mumaguta hazvipe chimiro chakanaka. Saka tinokurudzira kuti marezaso azikanwe kuitira kuti avo vanomaona vakaona kuti maresaso aya ari kurepresenta zvabuda musarudzo, zvikada vanhu vari kufungidzira kuti vanonge vari mustreet vanogona kunge vasiri mustreet imomo.
Tichitarisawo mabatiro amuri kuitawo basa sezesin, muchine vanhu here vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vose vadzoka zvavo kumba?
Isu sezesin tichine vanhu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiri kumirira kuti zviri kuitika ikoko zvipere. Mukupera kwezuva kwanga kune dzimwe nzvimbo dzanga dzichiri kuitwa basa nezeki. Kumacollection center anga achine mapepa anga achiri kugadziriswa. Saka izvozvo zvinoitawo kuti nesuwo tirambe tiri panzvimbo idzodzo kusvikira maresults ese atransmitwa kubva paari, kungave kuri kuhouse of assembly collection center, kuti aendeswe kuzek national command center yakasetwa for the selection.
Sachigaro resangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni vange vari parunhare muHarare. Kanzuru yemachechi emuZimbabwe kana kuti Zimbabwe Council of Churches inoti inofara nekuvhota kwakaitwa nevanhu uye kuti sarudzo yakaitwa pasina mhirizhonga kana kuurawa kwevanhu sezvaimboitika mune dzimwe sarudzo dzakamboitwa munyika. Munyori mukuru weZCC Dr. Kenneth Mutata vati kunyange hazvo sarudzo idzi dzakaitwa murugare tichienzanisa nedzimwe sarudzo pachine basa rakawanda rinofanira kuitwa nekuti pane vanhu vakawandisa vari kugunun'una nemabatirwo akaitwa sarudzo. Dr. Mutata vati panodiwa mitemo mitsva yesarudzo kuitira kuti sarudzo dzinouya dzive dziri nani uye dzine vanhu vashoma vanogunun'una. Tabata Dr. Mutata kuti tinzwe pane pfungwa dzavo nesangano ravo.
Pane zvimwe zvatinofunga kuti takabudirira zvikuru. Chekutanga ndechekuti vanhu vakaregista vakawanda zvikuru uyezve vanhu vakawanda vakavhota. Chechipiri tinofara kuti vanhu vakaregista ava vakaenda kunovhota vakavhota murunyararo. Maincidents aungaverenga mashomanana kuti pane pakaita bopoto kana kuti vanhu vakarovana kana kuti vanhu vakakuvadziwa. Saka izvozvo kwatiri kukunda kukuru. Hongu maresults iko zvino maelections achiri kubuda. Pane mibvunzo yakawanda yevanokwikwidza kuti ndofunga zvimwe hazvina kufamba nenzira yavaifarira.
Chii chatakadzidza pane zvakaitika zvese izvi?
Pane zvatakadzidzawo zvakawanda zvinoda kuti zvigoimproviwa kubva kuzek. Saka izvozvo zvose I think zvinhu zvatinofanira kunota, but isusu semakereke chinhu chatakamanya nacho chekuti vanhu vanoregista uye zvokutive nerunyararo wande pava nemakore akawanda vanhu vachiti kana vakaenda kumaelections. Vamwe vanouya vakakuvara, vamwe vanonzi vafa, vanhu vanopisigwa dzimba, but kuti takapedza maelections aya pasina zvinhu zvakadai I think chinhu chinofadza zvikuru. Tadaro of course ndechekuti iko zvino vanhu vamwe vanenge vachigwadziwa zvikuru vanga vakatarisira kuti vakunde pano neapo. Izvozvo zvinoitika kana paita maelections. Basi nhau yakakosha ndeyekuti zvino tinobva pano tichienda kupi nenyaya yekuti vanhu vanenge vari divided pamuenda kumaelections.
Topfuurira kumberi tichienda sei?
Ndofunga tichipfuurira tichienda kumberi tinofanira kusvika panguva yekuti vanhu pavanoenda kusarudzo vanhu tinosvika pekuti hapana munhu anogunun'una kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Ndofunga iyoyo ndo nyaya tinofanira kuti tivavarire tose. Nokuda kwaizvozvo zvichatsvaka kuti tigadzirise mitemo yose inoita kuti pasava nekadimbo kekugunun'una kana vanhu vachienda kusarudzo. Chechipiri ndechekuti apart from nyaya yebumbiro remutemo tinotsvakawo kuti maybe tivake ukama sevana wemuno mzimbabwe au we can find each other tive na ma relationships ari trusting kitira kuti nema institutions edu anoita basa rakakosha rakaita sana ZEC tiinkrize trust mariri chechitatu ndofunga kana tapedza zvose izvi pachada kuti vanhu vagogadzirwa upfumi hwenyika nekuti nhamo huru iripo ndeyekuti iko zvino upfumi hwedu hwakaipa zvikuru
zvino zvazvadari tarisiro yenyu iri papi
shungu dzedu ndedzokuti kana zvaibvira ivo vachasarudzwa vaende kupalamendi vari mapato akasiyana kudaro asi kuti vachiisa musoro pamwe chete kuti vakasenyika vatsvage nzira yekuti vangabatirana pamwe chete sei
munoona sekuti basa masiya mapedza here Dr. Mutata
basa harimboperi nenyaya yekuti kana kuchine kugununʼuna ikoko tinofanira kuti tsvage kuti zvinotoita sei kuti hama dzisangane nekuti iko zvino tinoona kuti pachine nyaya dzakamira munyaya yekuverengwa uku tinoziva kuti panotova nekusagutsikana kwekuti zvinhu zvakaverengwa sei saka nyaya huru iripo ndeyekuti tingabatsira sei kuti vari kugununʼuna vagowana kuti vangasangana sei nevanenge vachipemberera kuti vanenge vahwina ndiri kutaura musoro penyaya yekuti pane posibility here yekuti tingaita mediation tingaita kuti vanhu vane nyaya dzisina kugadzikana vasangane kuti vatu dzigadziriso nyaya dzacho saka basa redu rakakura zvikuru pamazuva ari kuteverawo
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vari parunare muHarare neStudio 7 tiri kuona mameseji enyu ari kuuya tiri kuona vanhu vakawanda zvikuru vari kutiona pawebsite pedu nepafacebook page pedu vanotosvika zana nemakumi mashanu pari zvino mameseji enyu ari kuuya tinotenda zvikuru nemameseji amunotuma vamwe havo vanongoti hello havatauri chimwe chinhu vamwe vanongoti pfacha havatauri chimwe chinhu saka tinotenda zvikuru nekuti munowana wenguva yokumbotandara nesu asi Brian Mbanjani anoti zeke yavo ndeyezano ndofunga Brian asi kufara nezvaari kuona zvekuitwa nezek saka ari kuimhura ipapapa Messi mukarairwa anoti zeki yataura zvekunyepa Sikumbuzo mulalazano congratulations kuna vaed murambe muchitima mameseji enyu timaone tigogovana nevamwe vakaterisa navakateerera
yechino ichiziviso chakakosha kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30 iro rinova zuva resarudzo Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock kubva musi wa 30 chikunguru kusvika musi wa 7 nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave 15295 kHz nepa 17820 kHz teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo
sezvo nguva yedu yapera regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti vanhu vakanyorisa kunovhota vakabuda nehuwandu hwakanyanya sangano irizve riri kukurudzira sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ribudise nechimbi-chimbi zviri kubuda musarudzo sangano remakareke omuZimbabwe reZimbabwe Council of Churches rinoti kunyange hazvo sarudzo dzakaitwa pasina mhirizhonga pachine basa rakawanda rinofanira kuitwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC